Urongwa wekurangarira vatsvangirai hwapanhanho yepamusoro sezvo dheti rekutanga munozviziva kuti takamboita taura kuti tiite muna February pavakashaya asi takazoona kuti zvanga zvisina kunyatsokwana zvikwanisiro nezvinhu zvose kuti zvipinde munzira asi pari zvino zviurongwa hwacho huri kufambira mberi nekuti zvizhinji zvapinda munzvimbo yazvo musi wa4 May 2019 mhomho yevanhu ichange ichidzika kumusha kubhowera kunoona pakaradzikwa vatsvangirai izvi zvichienderana nekuti takakoka vanhu vese kuti vange vachizouya kuti varangarire vatsvangirai
takanzwawo kuti makakoka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vapindura here kusvika pari zvino
isu takavakoka hongu ichokwadi kuti takavakoka sehurumende nekuda kwokuti vatsvangirai vakashanda nehurumende saka ivo ndo vachazotiudza kuti urongwa hwavo semunhu anenge achimhanya mhanya nebasa guru vachatiudza kuti ndo vari kukwanisa kuuya here kana kuti vanenge vaine mumiririri pabasa rakadai
tiri kuonawo kuti kune vamwewo vari mumapato ematongerwo enyika vakashanda navo hongu iko zvino vanenge vave havo makarasona nemaikupe navachamisa mavadaidza vosewo here vavo
chinoitika ndechekuti blessing ndechekuti isusu hatina watiri kusiya wese wamungafunga ane bato rake asina bato ane paakamirira asina paakamirira takaita extend invitation kune munhu wose urongwa hwekurangarira vatsvangirai hwapanhanho yepamusoro sezvo dheti rekutanga munozviziva kuti takamboita taura kuti tiite muna February pavakashaya asi takazoona kuti zvanga zvisina kunyatsokwana zvikwanisiro nezvinhu zvose kuti zvipinde munzira asi pari zvino zviurongwa hwacho huri kufambira mberi nekuti zvizhinji zvapinda munzvimbo yazvo musi wa4 May 2019 mhomho yevanhu ichange ichidzika kumusha kubhowera kunoona pakaradzikwa vatsvangirai izvi zvichienderana nekuti takakoka vanhu vese kuti vange vachizouya kuti varangarire vatsvangirai
takanzwawo kuti makakoka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vapindura here kusvika pari zvino
isu takavakoka hongu ichokwadi kuti takavakoka sehurumende nekuda kwokuti vatsvangirai vakashanda nehurumende saka ivo ndo vachazotiudza kuti urongwa hwavo semunhu anenge achimhanya mhanya nebasa guru vachatiudza kuti ndo vari kukwanisa kuuya here kana kuti vanenge vaine mumiririri pabasa rakadai
tiri kuonawo kuti kune vamwewo vari mumapato ematongerwo enyika vakashanda navo hongu iko zvino vanenge vave havo makarasona nemaikupe navachamisa mavadaidza vosewo here vavo
chinoitika ndechekuti blessing ndechekuti isusu hatina watiri kusiya wese wamungafunga ane bato rake asina bato ane paakamirira asina paakamirira takaita extend invitation kune munhu wose